Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMGCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi.
Jeu ndiri muStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu tingadai tisina kana anotiwa nokuti public broadcaster ZBC haitombotipi kana mukana.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDCT rinongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunohwinisa election. Havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu. Havana chokutengesera vanhu ndongoti hei vamugabe vachembera.
Kanzuri yeguta reHarare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumahofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic avari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka. Mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi pamwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo. Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo jeu ndiri muStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu tingadai tisina kana anotiwa nokuti public broadcaster ZBC haitombotipi kana mukana. Dzinotoona kunge tisipo, dzinongoona kuti varipo chete ndo vebato riri kutonga reZANU. Tichienda zvemberi pane nyaya yezviri kuitika kumaruwa uko kunyanya. Vanhu vari kumanikidzwa kuuya kumisangano yeZANU. Vanhu vari kumanikidzwa kuti ukapiwa chikafu chehurumende food aid unopuwa condition yekuti unofanirwa kuchitsigira bato reZANU. Nokuti ukasatsigira bato reZANU zita rako rinodiswa palisti yavanhu anopuwa food aid. Toenderera zvemberi panyaya yemasabhuku, madzishe, masadhunhu vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU kuti raini rimwe nerimwe uya nevanhu vako sabhuku ngavavhotere chi ZANU. Vakasavhotera ZANU muchadziona. Ndozvezviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana, zvipomerwa zviri kutaurwa navagutu izvi.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasina vanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunzeungoti he vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva hazvisizvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera mida kuvarungu vanhu vakupima vhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhoti ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvingwasungata zvina maingresi azvo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinarawo kunze ngavazviite bato romuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanewspaper api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
Ragutu hanzi mapepa naumu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionalism yavo muzano kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolitics edu zvirongwa zvedu zvezano izvi zvokutukana kwavari kuita kutashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nokuti zano yagara iri kutudzika nepakati
vamangwana mumaruzevha umu kana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira mapurogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete maby election ese ataita tiri kuhwina tangangokundwa munoton chete asino mwana wezanup f futi angangokonana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
Ragutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepa ari kubuda yekunzi mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinotiyo what the best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo pamabranch tiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti tinombonzi dzvr chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvo zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tvaobet gutu manzwiwo zvakare kubva kunhengo yezanup f central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 kanzuru yeguta reharare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuru asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuru kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwereti zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuru mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuru yeharare vamichael chideme vanoti chishuwo chavo chekanzuru ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya itinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuru kubva mugore ra2013 paya paya pakambodzimwa zvikwereti zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereti kuna vanhu vasina kuzombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadhare bhadhare vachibva varegedza so kanzuru iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuru nokuti kune vamwe vanhu vada kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuru iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuru tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuru
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuru vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombinge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika Ndiko chibadzira nenguva yakareba so. Tikuvatambira vanhu vavo ende tikutovagadzirira nyaya yavo. Hatina munhu atoda kuti abude muHarare. Kuti munhu itaramba ari muHarare achikontribhuta kukura kweHarare yavo.
Ko mhuri dzakanga dzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo?
Vakandimiri, munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti uyai titaurirane. Padoko padoko uchibhadhara uyai titaurirane, zvimeke sense.
Saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara?
Anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi, unodzokera mumba mako wotogara mumba mako. Harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare, ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare.
Vanga vari mutauriro wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandi gere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandi gere dzakadziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandi gere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakazivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi. Asi munyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandi gere, asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye.
Isusu zvedu sesangano rinomirira mapensheni yaZenasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80. Nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinoti mawidho nemawidowers. Vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60. Vaitambira less than $60. Saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi. Uyezve pa$80 apa, ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi. Zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka, hatisi kunyatsoziya. Saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa, kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri, haa, hatikwanisi.
Asi matambudziko aisangana nevari pamudyandi gere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzeNASA idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa?
Iye zvino zvatovawe mapensheni aZenasa vanowana maalowances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14. Zvakaita kumabhengi hamungangombotauri, havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi, havana. Saka kutambudzika kuri kuenda mberi. Vari kucholocho vachagara muno, vari kumpi vanogara ukikoko kwavanenge vari, zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini. Saka ndiro dambudziko riripo, richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi.
Totarisawo sangano renyu, makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedza ise sangano, vakakupai mhinduro here?
Havasati vatipa mhinduro. Iye zvino taipa tambiri ichiva yeuchidza kuti ko aiwa takakunyorera tsamba musi wekuti, kana naiye zvino havasati vapindura, takangomirira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandi gere reNational Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machoa. Makadii mukoma David?
Tirinani makasimba here?
Aiwa isu tirinani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimaka vamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya semvungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai se Mr. Ugly?
Right. Ndakatanga program se Mr. Ugly is fun. Chitogona kidzwa chiwanzirana sevakomana kuti toita modeling yekushata kwevanhu and all that until I decided no. To think and become a competitive pageant to kune mamwe ma pageant aripo.
Saka kutanga kwa makaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nema performance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly ne performance ye Apama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezve Apama yenyu iyi zvinenge zvichifamba sei?
Apama Style School of Theatre Arts it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinosanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo zvetheatre arts?
Zvinhu zvandakazarwa ndichingoita, saka ndakabvongozvitora to because I was naturally born with it. Zvekuti ndakabvongozvitora kuzviita reality, ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa cheMr. Ugly ichi, iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine pounder wacho kwotawo matrasis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizon yekutanga kuita Mr. Ugly Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna Oktobha kwatiezitstens takutopinda muafrica. Then tikuronga kuti sinez tapedza Africa we need to go for world Mr. Ugly world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kuunakidza wakasiyana maitirwo wavo wakatosiyana nemaitirwo mitambo yese.
Pane vamwe vemakambani here vamaakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furniture sponsor. Then also tanga tichiedza kunegoshiyeta madeals nePPC taura neMTL for mamwe mapagens. Then kune Better Brick irikusapota neprime iripo irikusapota as well nePNG varikusapota. Saka makambanis obva ari kuva neinterest because ndikuvaona mareceptions akawanda emamwe makambanis ari kuda kubatana neMr. Ugly kuvatiitaa zvavo uyezve kana kuti vatinge tichita mitambo yedu vanenge vachatiitaa zvinhu zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Insurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongova neplus experience yacho kutaira chinhu chichiti chidiki unotoona nokukura kwacho kuti zvinenge zvatomauri zvichitokuitira zvichena.
Ndeipi mwikurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumhamo vanhu vanenge vachingochema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako wega nemazvo zvaunogona kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonerwa neumwe munhu, asi iwe ukazviita zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kuriini panozosimudzwa mukombe?
Arit, mukombe uri kusimudzwa muna Oktobha this year patinongobva kusouth africa performance ye big performance ye School of Arts coming bay itodzoka kuno ndopatisine mutambo muhombe weMr. Ugly. Already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinoiri, zvekuti kunyarara gore rinoiri kunenge kuri kumberi nekuti kune vari kutozvi vakatotiti tumirai mafoto tokutoda kuti mutoona mumwe muone munhu nekuti mafoto amuzve tumuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvichavani nekuti vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mudzidzi. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tawakwana nguva yacho yekuti makomperitions atosvika kukaroi neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unenge uchimbogarawo kukaroi. Saka tatichitongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzvita noisisi vari dzazvo yekushata. Muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa ichitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vanyaya yekushata tokutokupfekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku. Dai matotsvaga vakadzi maroora isusu vakadzi vedu vakatoita zvekutotya. Tinotonzi umwe akazonditumira text message achitoti Ini nak cakap dengan aku, untuk aku dapat employ aku mak kerja sih, dia anak-anak ni tak mak kerja.
Sanga blotanga mambo enda kumatunu mozoita bakwikwi chayo chayo panenge pachipinda wanowangana
24
saka makwikwi arikuitirwa kupi aya
arikuitirwa kuHarare
aiwa tinokutenda zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndotenda munoona nguva yakanaka
aiwa hamawadiwa anenzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa che Mr. Ugly parikudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngawo vapinde mumakwikwi avo iyaya aiwa amawadiwa nambeta mbe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Jonga kandemiri.
Yes, zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko ramwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu unoti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa naMwari asi mufarisei kwete. Yesu akataura muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata. Mumwe wavo aiwa muteresi, mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, tinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba, vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga. Aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari. Asi mumwe uya kwete. Nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa. Asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndivaperera dama rakanaka ramambo edu Jesu Kristu ranhasi. Ndiyo nyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka Bhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Jesu Kristu, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristu kuti avo vanoteera Kristu vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga Bhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitwa muupenyu hwomunhu. Mufarisi uyu azere nekuzvirumbidza, nekuzvida, nekuzvitutumadza, nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomumisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Jesu Kristu vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo, vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari, omira nechekoko. Hanza haatombowani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake, asi anodawo tsitsi dzaMwari. anodawo nyasha dzamwari saka ano tsurama kana tano kotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzo Kristo anotiratidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzira nokuti uyo akazvidukupita ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti Kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya hunhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisa kunzi vakristo vanoteera kristo vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitire vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo hukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi Kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera Kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomu vanofanirwa kusiyana pamaitiro avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka Kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamasi vanhu vanoteedzera mambo edu Jesu Kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndiwo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai ndatenda hangu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnnapolis Modern Maryland muno muAmerica kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir yekambo Teresa kubva kuna mushaka Busemon Chopa Chimbetu ichibva kuno ku Studio 7 mu Washington sezvongo yedu yapera regaititarise musoro yenhau zvakare bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yezanupf iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo asi imwe nhengo yezanupf central committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinotenda kuti materera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose anokuonekai nemufaro ndine jonga kandemiri ndokusiya mina mutungamiri nkomo
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uBiti ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yequality lomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ubuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isiko phela sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kadisenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla ngabasizakwenza lokhu. Nesibingisa khona basebenzisa i-psychology.
Ibandla leMDCT lithi ukuchiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudonselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowekhodi. Ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla leMDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendayibethi okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBiti ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yecoalition yomanyano. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ubuyayazi uko wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthi yena asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umama uMamjuru. Khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwenera abuyaphume. Ufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba yecoalition. Ukuthi that very uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo yena leyo ukuthi ikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kuloku lesikhangela ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu kune problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumogeni ingani umogeni wehliswe inkosi eBethuzulwini kwathiwa ngeke kumele kuphela ayenzele into.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDCT lithi ukuchiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathi ntambo bona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uchunule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukuthi asekelethile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kube ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalise kangakuhle, abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inkosi government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho, abantu sebethenga imithi ezikolo lapha, amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangazi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikakhe ama-27.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizwe ukuthi lingaze lalandela lenza ngoba sizakwenza lokhu ngezinye indlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So-ke sikuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolelikhona olokudibeka njengoba ngithile ukuthi abantwana bayadibeka, abantwana bakade esemuntu sezethatha umfazi elale laye phansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqi wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Namhla sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana uGreta Spanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulobaba-ke uRafael Stanley Khumalo lipota laye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye useyakuba yinkosi kamthwakazi. Ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazwe sibili uSen Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
UKhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uSen Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke komaChuma, isalukazi lesi sasithiwa nguMaChuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoChuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezelwe naye wakhula laye. Isintu sakithi njemba siyasazi sonke kuningi okwenzakalayo esintwini sethu, kuningi sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Wafika-ke kuye kuSen Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe into le yenzakale kudala baba kuwo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yiko lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu.
Ye, kodwa-ke
kube thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho. Yebo baba.
Ye, nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litole lakokujuma leli, so nxa lilitole lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lokho lithini ngakhonokho.
Kuyikubhanqa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena liyisebenza lawo amakhumalo phakathini nakwenkundla yawo. Bembiza uMbulazi, bembiza uMtungwa, bembiza uKhumalo. Kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu. Yikho lapho esesiqalisa ukuzwa brasesengutshuma kathi kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo.
Kalizange likhulume labo yini abakukhumalo?
Abakukhumalo kukhulunywe labo baba. Nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke. Inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena inhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo. Yikho abaqine khona ukumbiza bona emhlanganweni le. Imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba. Kade sebezenzela bengambizi. Kube kanti-ke yena wathi ekucina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ikhuzabe lokhu ebafide batshela ngohambo abe sehambe ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 kubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi.
Sesifikile emaphethelweni, ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu.
Ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuZulu wonke, kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili.
Sibongele kakhulu-ke, ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke uMnumzana Greta Swanda. Nethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo, umtebo Steve uKip Sithube ilale.
We mama sibe munye dina sibe moya.
Siyabonga Mthembo Stemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyeke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe. Ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi namhlanje ngizabe ngixoxa lo Mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe. Sesimtholele-ke uNyoni. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele ngamafishane ngaleli bandla lakho.
Ngiyabonga mfowethu futhi Mike. Engingakutsho ukuthi ibandla leli i-Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama nezidingo zama-youth ontanga abasakhulayo. Isizathu sokusungula leli bandla i-Federal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo. Ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa, abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa. Singakakhulumi ngama-youth. So sikubonile ukuthi kufanele thina njengama-youth ukuthi sisebenze labo mama.
Awungitsheleke Zenzo, kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla ezixakathekile?
Ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo.
Likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo. We want to test the waters njengama-youth labomama abasakhulayo. asikhangelelanga kuphela umnyaka ozayo. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicelile yini ukukhankasela?
Kahle ngamhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambezuma, Chirezi, Plumpt, Nkayi, Bulawayo, and then in Midlands, isayithi yemberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise ngonkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Nkosana Moyo has been not in the country, was on exile for so long. And today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana Moyo etsefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest is map of a free country. Yes, engavula political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane la,
angeke sisebenzelane la as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much, umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we have got good policies that we will implement improving lives, just the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before singakhuluma ama companies. And nasikhuluma ama companies, will create a very good attractive a policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawo ama plan amahle kakhulu, kodwa ngempela angaphumelela na?
Right. First, education. That's said to be reason for education. For education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with a disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungalamandi? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma kuphi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources full in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile. Sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli, njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lwethu lwanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala, mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sisisise ukuthi kanti vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sisisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani. Ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church, ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele nawe
Uchama eleveli vangeli mahali, vangeli alipakadiswa. Jalo, impile na parate, logube mbuse na nkulunkulu, aisonto, esi na ipatala. Ngenga yukuti, lo, owa umela patale, ongu Jesu, wavela wapatala, watenga ke, ngempilo yake. Ujesu wapatalela izono zethu, wapatalela zonke izinto esingazithola ukutholelwa kwethu, wapatalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhatalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhatalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu asikwenza ngothando. Ikanti njalo ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo ukuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe kwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othekhiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla abadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbizipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngathi kokuqala abantu bayahamba bezinyangeni, abantu bahamba bezicwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akushisho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa amasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingafuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba umKristu, inciphile ngoba iyakudinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizidele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asoluthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bababalutshwana. Kwezinye isikhathi into esijwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathana-ke sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebebaningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo kuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe athi wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana esebethelwe esiphambaneni sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana abalutshwana abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalati lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Mina ngavela ngabona, obulwane umuzi babe chikana njani. Zona izinto
Idlala teleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu eziqoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye, leli dlalade engiva ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Ngakukini nje enambeni zami uyakwazi ukungibonela ungithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabathiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeke isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwana ukuthi bayinxeba kanjani ikatali. Baphuma ke enkundleni abafana beCrossdet ngesixwayiso vesithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na? Olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.